Mangwanana kana kwa vatereri, tunosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina ndira 24, 2019. Makateerera ku Studio 7 nemhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakokeri venengo dzebato reMDC muparamende vanosangana nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwenengo dzeparamende dzebato iri. Vakumbira ihodzi vanoteresa mhiko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobatana nemhuri yeZimbabwe mukuchema muimbi Oliver Mtukudzi uyo akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna ku Studio 7 iri muWashington DC. Mukakeri wenengo dzeMDC mudare reparamende vaProsper Mutseami nezuro vakatungamira chikwata chenengo dzebato ravo kumusangano wavakaita nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kunonzi kuri kuramba kuchiitwa kunengo dzeparamende dzeMDC nemapurisa uye mabatirwo adzinonzi dziri kuitwa kumataredzi mhosva. Izvi zvinonzi zvasvitsa kuti dzimwe nengo dzeparamende dzebato iri dzitize mumisha yadzo dzichinogara mumasango. Nengo dzeMDC mudare reparamende dzine chitsama dzinosanganisira vasettlement Chikwinya vekumbizo navaAmos Chibaya vekumukobha dzakasungwa mushure memhirizhonga yakaitika zvichitevera kuratidzira kwakaita vanhu vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMutseami kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kupa kutenda kuti tionane navaMudenda nekuti tiite navo meeting. Short notice yatavapa hazvina kuita dambudziko. VaMudenda vabvuma kuti tionane navo saSpeaker of Parliament. Inini naChief Whip weSenate. Tikavapa matambudziko yatotarisana navo ari kutarisana nemamembers of Parliament vedu veMDC. One, my members of parliament wakasungwa, honorable member of parliament vedu vekuRedcliffe, honorable member of parliament vedu vekuMbizo, honorable member of parliament vedu vekuChundura, honorable member of parliament vekuHange na honorable member of parliament vemukoba. Tikavapa matambudziko achiutarisa, uyezve tikavapa speaker matambudziko asangana nema honorable members vane dzimba dzavo dzakapwanywa sahonorable Charles Moyo, honorable Godwin Stole, matambudziko ari kusangana nawo. Uyezve tichiona kuti izvi zvinhu zviri kutargeta maMP eMDC vazvishungurudzwa kusvika pakadai. Ndonyaya yatanga tikupira speaker. Ichiti inini saspeaker ndiri mukuru weparliament. Ava vanhu vari muparliament vari kushungurudzwa pakadai. Tichipa futi mufanikiso wekushungurudzwa wekuita the ordinary person. Asi saspeaker taatiri kumupa focus tichitarisa maparlamentarians dambudziko ari kuonana navo. Tisikakanganisi futi munhu usiri parlamentarian dambudziko raari kuonana naro. Saka tapa nyaya yespeaker, speaker vaigamuchira, speaker vakati zvematauriro ndadii ndazvinzwa. Saka speaker vativo vakunosangana nemukuru weexecutive. Vasangana nemukuru weexecutive vachatipa feedback yekuti chii chavanenge vabuda nacho.
Saka muri kutarisira here kuti pane zvichakurumbidza zvagadziriswa kuseri kwemusangano wamabuda uyu?
Ndiri kuona kuti nekutaura kwataita nekuchema kwataita tichiratidza matambudziko ari kusangana nenyika zvinezvi nevana veZimbabwe nemaMP zeZimbabwe. Kutaura kwataita ndiri kuona kuti speaker wazvinzwisisa, uyezve tatsanangura tichijekesa kuna speaker kuti isusu semaMP zeMDC hatitarisire kuti panovhurwa parliament next week. Nemamiriro akaita zvinhu tingakwanisa kuenda muparliament. Saka inonga ingori hayo parliament yeZANUPF yokwanisawo kuita zvavanoda, but isusu maMP eMDC kana zvinhu zvisati zvagadziriswa nemamiriro zvakaita izvizvi, kuti tichiona vanhu vedu maMP vazhinji vasikakwanisi kuti vafambe, vasikakwanisi kugara pamba, vasikakwanisi kuona mhuri dzavo, zvinotiomera kuti tiri vashoma toenda muparlament vamweni vedu vachishupika.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeMDC mudare reparamende vaProspa Mutsiami vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakagadza vakumbira ihodzi semuchuchisi mukuru wehurumende panguva iyo vanhu vakawanda vari kupomerwa mhosva dzekuita zvemhirizhonga mukuratidzira kwakaitika munyika vanga vachimiswa kumatare edzimhosva. Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vakagadza vahodzi zviri pamutemo semuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general pachiitiko chakaitirwa kustate house. Vahodzi ndio vanga vakafanobata chigaro ichi zvichitevera kudzingwa basa kwakaitwa vaRay Goba gore rapera vachipomerwa mhosva yekutadza kufambisa basa ravo zvakanaka. Kunyange hazvo vahodzi vasina kunge vari pakati pevanhu vatatu vakasvitswa mazita avo kumutungamiri wenyika zvichitevera bvunzo dzebasa dzakaitwa gore rapera nesangano rejudicial services commission rimwe remagweta emuHarare vakudzai kadzere vakati kugadzwa kwavahodzi kuri pamutemo sezvo mutungamiri wenyika achibvumidzwa nemutemo kusarudza munhu waanoda kuti atore chigaro ichi.
Kana mutungamiri wenyika asiri kugutsikana nemazita matatu anenge apiwa nejudicial service commission anobvumidzwa iye pamutemo nesection 180 subsection 3 kuti akumbire zvakare kuti judicial service commission imupe zvakare mamwe mazita matatu. Saka panyaya iyi tiri kuona kuti vahodzi vanenge vagadzwa panzvimbo iyi yaprosecutor general maererano nesection 180 subsection 3.
Kugadzwa kwakaitwa vahodzi semuchuchisi mukuru wehurumende kwakaitwawo panguva iyo mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava vakataura mazuva mashoma adarika pakuvhurwa kwegore rekutongwa kwemhosva kuti vachuchisi vehurumende vari kufanira kukurumidza kuendesa nyaya kumatare zvikuru sei nyaya dzeuori kuti dzinotongwa izvo zvavanoti zvanga zvisiri kuitika. Apo vahodzi vaigadzwa mumatare makanga muine vanhu vakawanda neZuro vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga mukuratidzira kwakaitwa svondo rapera vamwe vanhu makumi maviri nevasere vakasungwa nemusi wechipiri vari pane imwe imba yavakanga vahwanda vazvitevera kurohwa kwavakaitwa nemasoja munzvimbo dzakasiyana-siyana vakaregedzwa nemapurisa mushure mekuvashayira mhosva asi vakadzere avo vano vegweta ravo panyaya iyi vanoti vave kuendesa hurumende kumatare. Zvichakadaro vaMnangagwa nemusi wechipiri wakare vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti MDC ndiyo yakakonzeresa mhirizhonga iyi izvo zviri kurambwa nemunyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vati kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo nehurumende kunogona kutadzisa nhaurirano dzakakurudzirwa navaMnangagwa kuti dziitwe pakati pehurumende yavo vemapato ezvimatongerwo enyika pamwe nevedzisvondo nevemasangano akazvimirira.
Tiri kuti tiri prepared kuti titaure nehurumende asi tinoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzisiri dzemapolitical parties chete. Tinoda kuti machurch wana ZCTU pamwe chete nemamwe mapolitical parties toda kuti tigare pasi tikurukure nyaya idzi.
Zvichakadaro vaMonzora vanoti vanyora tsamba yavaendesa kumutungamiriri wenyika iyo yaendeswawo zvakare kusangano renyika dziri kuchamhambe kweAfrica reSADC vachinyunyuta nezvekushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mapepanhau emunyika. Bepanhau reHerald rina musoro wenhau unoti hurumende yasoropodza mashoko enhengo yeparamende yekuUnited Kingdom Lord Arian Palmer ekuti Britain inofanirwa zvakare kuisa Zimbabwe pasi payo senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu. Bepanhau reNewsday rinoti nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzekunze hadzisi kukwanisa kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuronga kuranga mauto akashungurudza vanhu ukuwo vachikoka vaNelson Chamisa kunhaurirano. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renau rehurumende re North Korea rinoti nyika iyi yatanga gadziriro yemusangano wepiri pakati pemutungamiri wenyika iyi va Kim Jong-un nemutungamiri weAmerica va Donald Trump. Mutungamiri weVenezuela va Nicolas Maduro vave kudimura kudyidzana kwenyika yavo neAmerica uye vari kupa vashandi vemuzinda weAmerica munyika iyi maawa makumi manomwe nemaviri ekuti vange vabuda munyika iyi. Asi mukuru wemuzinda weAmerica anoti vaMaduro havachina masimba ekuita izvi. Nasi America yasvitsa mazuva makumi matatu nemana hurumende yayo yakavhara mamwe mapazi nekuda kwemakakatanwa ari pakati pebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump pamusoro pemudhuri uri kuda kuvakwa naTrump kumuganhu wenyika yavo neMexico. Nasi matare eSenate neHouse of Representatives ari kutarisirwawo kuvhotera mabhiri maviri achitambira kana kuramba mabhiri maviri aya aivangangoita kuti hurumende ivhurwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tanonoka hwando weStudio 7, abata muzvinafundo Elliot Masocha, avanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica, avanoti kuti zvibudirire mabhiri maviri aya anofanira kubudirira wose kuti hurumende ivhurwe, asi vanoti havaoni izvi zvichiitika.
Mutemo iwoyo ndoona sokuti unogona kupasa dzimba dzose dzesimba rokugadzira mutemo, House of Representatives neSenate unogona kuwana support. Uyu woyu mutemo wapatsanurwa wemudhuri uyu unogona kusapasa, unogona kusavhoterwa, asi hatizivi kuti president vanozotambira here uyo mutemo wavhoterwa wemari chete yekuvhura mapazi ehurumende uchazosvika kwavari kuti vazosaina uchiita mutemo uchazoti mari yapo.
Munoona sokuti chii zvingaitika kana rimwe bhiri rikapasa rimwe rikarambiwa?
Chinogona kuitika apa chatinoshuvira dai chaitika ndechokuti dai bhiri rina vashandi vakawanda vasiri kushanda rapaswa zvaro, savanhu vozoramba vachidi vachikurukurirana nokuita nharo dzavo dzemutemo wemari yokubhodha uku. Nokuti mutemo wokubhodha uku vamwe vanoti mudhuri weyuyu haushandiwi, zuro ndizuro pano takaona mwena aipindana pasi pomudhuri iwoyo, saka tinotambisirei mari?
Munofunga kuti chii chichaitika apa nhasi?
Chandinoona chinogona kuitika apa ndechekuti mutemo wemari yekuti mapazi ehurumende avhurike uchapasa, tozomirira kuti purezidendi uchasaina here. Asi ndinoona sokuti purezidendi uchandomanikidzwa kusaina chaizvo, nokuti dambudziko raakupinda guru chose kumapazi akasiyana siyana omuAmerica anosanganisira kana zvikoro chaizvo zvinowana chikafu chavana kubva kuhurumende zvaakuchema chema kuti chikafu ichingangopera. Saka ndoona sokuti hurumende president vachati sudzuduke ipapapo kubatanidza kwavo kwemari idzi vagosaina mutemo uyo kana uchinge wapasa, nokuti ndoona sokuti une support chaizvo kuHouse of Representatives kwakawanda maDemocrats, wozoitazve support zvekare kuSenate uku kuna maRepublican anoda kuzotutsirwa neabout 10 maDemocrats. Asi yebhodha yendiya ndoona inogona kumbonetsa-netsai.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vabatana mukuchema muimbi aive nemukurumbira zvikuru munyika Oliver Tuku Mutukudzi uyo akashaya nezuro kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Tuku ainge ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa. Mumashoko avo kumhuri yavaMutukudzi vaMunangagwa vakati nyika yarasikirwa nemunhu ainge asimudza mureza wenyika uye aive nemukurumbira pasi rose. Ukuwo vaChamisa vanoti kunyange hurumende yeZimbabwe ikasapa vaMutukudzi chiremera chegamba, vakawanda munyika vanovaona segamba. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChamisa.
Taona jena guruka zuva guru rataradzwa, vaMutukudzi anga ari zuva raicheka raizenekera nyika, mwedzi unopachiedza kurima pazvinhu zvakawanda pauchenjeri zivo angari chibwe chitedza chezivo angari dende reuchenjeri angari sungamusana remazano angari hwaro pakuvandudza nekurovera murume anga akamira murume anga neudzamu hwehunhu hwakanaka nemudzimai wake aipa mavalues kana kuti zvinoyemurika zvemhuri namaite zemutukudzi iye navamapfumo ndovamwe vanongati vakuru vakuru vana mazvikokota nachangamire zvevezvekutendemera mimhanzi asivo vari magamba enyika yedu pakuita kuti magariro edu tsika zvatinokoshesa mimhanzi kana kuti zvatakabva nazvo kure zvatingati mitupo yedu kana kuti zvinoendeka zvedu zvokwedu pamagariro edu zvivandudzwewo kune dzimwe nyika zvakaitwa nababa vamutukudzi South Africa vanotiziva Namibia vanotiziva Nigeria vanotiziva America vanotiziva vaTrump nokuda kwavamutukudzi tinozikanwa nana mama Theresa May kunana London kana Putin kuRussia.
Imi zviza munorangarirawo pakumbotaura nawo vachiri vapenyu?
Vamutukudzi vazhinji vangatadza kuziva wangu ukama hwandandinahwo navamutukudzi hausi hwemunhu ane mukurumbira nemunhu waaita zvematongerwo enyika kana kufanga zvisiwo mararamiro edu mararamiro edu anga ara baba nemwana ndanga ndiri munhu akagara achiwirira nevafana vangu kunyanyanyanya kubva kare ndingagara ndiri munhu anonge anofarira mimhanzi dzegospel kana dzimwewo dzinenge dzichiimbwa nevechidiki kana vakuru ndinofarira mimhanzi nokuti mumhanzi unoratidza tsika dzedu unoratidza matarenda atinawo mukuburiridza nehama dzakasiyana siyana.
Tiri kuonawo vamwe vari kunyora kuti nemabasa akaitwa navamutukudzi dei vaitwa gamba renyika munoona sei?
Inandipo kandinazvo igamba kwete renyika igamba reupenyu munotova nenyika kana kuvadzora basa ravo kana kungati igamba renyika nokuti nyika idiki igamba reupenyu nokuti vanopfuura zvenyika vanopinda muupenyu hwevanhu vakaita zvinova vakaita zvinogara zvakadaro chipo chavanga vanacho vakachishandisa vakazvidurura nekuti vazhinji vanouya panyika pano vanongodurura gama kana kuti mbijana vobva vaenda nezvavakapohwa nashe kubanyika kuti vadurure voregera kudurura uyu murume uyu akadurura zvese.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo mumwe vevaimbi vakashanda naOliver Mutukudzi kwenguva yakareba kwazvo Mary Bell uyo ari muno muAmerica kuDallas kuTexas uyo anoti nanhasi haasati azvitambira kuti Mutukudzi akatisiya.
Mashoko erufu haasi mashoko ekuti unenge wakambogadzirira kuti ungaatambire sei. Mashoko akangooma, mashoko anongorema. And I'm still in denial, I'm still in shock right now. I was just saying to my daughter kuti for some reason ndikuramba ndichingodzokera unocheka pasocial media apa kuti maybe ndichaona video again ndichingoti aiwa kunyepa but it seems as if ndizvo zviripo right now.
Mungatiudza kuti zvii zvikuru zvamungataurawo pamusoro paMutukudzi?
Baba Mutukudzi pandakatanga kushanda nawo inini ndipo pakaita mukurumbira kwealbum yaDande tichibva tatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana matours tichiimba navo and takadzidza zvakawanda kubva kwavari. Ndingati munhu wekuti anga akazvininipisa very humble very down to earth to a point yekuti dzimweni dzenguva waizvibvunza kuti munhu uyu anonzi superstar munhu uyu ari legend sezvaari but kuzvitakura kwavaizvita vaingozvininipisa you know so zviri kurwadza.
Ndeipiwo nguva yamunonyanyorangarira mumakore amakagarawo navamutukudzi muchishanda pamwe chete?
Akawandisa mamemories acho akawandisa takafamba nyika dzakawandisa dzimwe dzacho tindakutokanganwa nekukura mumatours taienda kunyika dzakawanda wanda kunana London kunana Germany kuno kuUSA taiuya zvekare navo kuAfrica taitravela kwese kunana South Africa tikamboita maAfrican tours akawanda wanda you know taishanda like a family and munguva yacho yataifamba iyoyo taingoshanda pamwe chete tainge tsungori vasikana 2 ne the rest of the black spirits vakomana, and we always treated each other like family, and he was like a father to every one of us.
Mashoko amungada kunyaradza nawo mhuri yekwamutukudzi pamwe chete one vana veZimbabwe vese vari kuchema pane inonguva ndeapi?
Kunyanya kuna mai mutukudzi ndinongoti mama muchema netariro tese tarasikirwa, and handikwanise kana kuti ndingatsanangure peni yavari kunzwa right now, because to me watching them vanotiva vanhu vaidanana zvakanyanyisa zvekuti vanhu vakawanda we could learn a lot from them as a couple. They were best friends, they were a couple, they were husband and wife. Vanhu vaiita zvinhu zvavo pamwe chete. So I know kuti right now I'm sure mama vari kufila kuti a part of herself is gone right now. And tese tese tabatikana, tese tese tarwadziwa. Like kana mukangonzwa vanhu vese vamuri kubvunza kuti mutukudzi, he was like a father to everyone. To me, when I joined the band, he took me like his daughter, and I've always been his daughter. So zvakaoma kuvana vese, ana Selma, ana Shami, vese vari kuchema, tukuchema nemi, tukuchema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe.
Uyo anga ari mumwe vaimbi vakashanda naOliver Mutukudzi kwenguva ndefu, Mary Bell, ari parunare kuDallas kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tombo kupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 pamusoro pekushaya kwaOliver Mutukudzi.
Tarasikirwa ena, tarasikirwa unono, kuchipinga unono, atofari, mweshe yakatiita zvekutosurwara chaizvo, nenyaya yamutukudzi uyu.
Zvakadini kuvashandi veStudio 7, vakandiko nebasa, zvandibata-bata kushaya Miss Oliver Mutukudzi, inino Solomon Buku, South Africa, Pretoria. Ndandirwadza kushaya kwegamba redu Oliver Mutukudzi, yanga iri nyanzvi pane zvekuimba pasi rese. Kana kuno kuSouth Africa ari mukurumbira, saka ndandirwadza chitiko chakadai chekushaya kwegamba redu, vanga ari mimbi mukuru, ino Solomon Buku. Zvakaoma, zvakaoma. Ndinoti vaka Mutukudzi, chemai nehama neshamwari zvinotariro. Kuda kwa Mwari zvinowanikwa. Kuona zavamwe.
Kukatanaka varume. Kuona zavamwe. Makadiko vateereri veStudio 7. Kukwazisai mose. Ndina Abina Ongorima, ndiri kuSouth Africa, kuZanini, Petersburg. Zvine urombo zvikuru nekurasikirwa kwataita negamba redu Oliver Mutukudzi. Atiya panguva yakaoma, especially ini zvangu ndanyanya kusara panguva yakaoma kozi munhu yeyeshe. Ndavafarirai ndiimbira zvandainzwisisa. Hapana chandaishayiwa kumanzi yake. Kandaida gospel ndaiwana ikoko, ndaida any type yemanzi ndaiwana kwaari. Ndatiya panguva yakaoma, tikati tumekuchema nekuda kuti nyika yedu pamwe inogona kutinakira vatiri kuchema. Vanhu vari kushungurudzwa, votorwa futi panguva yakadai, vatirwadzisa zvisingaiti. Ndarwadziwa zvikuru kuti pisa misodzi pamusoro peimwe misodzi wamama.
Tinoti vamutukudzi vashaya avo ngavazorore murugare, vava vachiti varaidza apo neapo pavazvinetsa muupenyu hwedu, ngavazorore murugare.
Ndovarangarira nesongo yavo yekuti kugara naka varume. Ndipata chaizvo anzi munoona vamwe ndokugona vane nelife kuzauti chike nhaka nokunzwa voice ya Ishmael ndiri pano pa Rattenbeka.
Kokambo madzongonyedze kubva kuna Oliver Tuku mutokodze tinoti zorurai murugare samanyanga sezvongo yedu yapera regaiti mbotarisa musoro nhaudza nhasi vakokeri venhengo dzebato reMDC muparamende vanosangana nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vachinyunyuta nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzeparamende dzebato reMDC. Vakumbira yehodzi vanotoreswa mhiko nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa semuchuchisi mukuru wenyika kana kuti prosecutor general. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.